manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 2 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hapana kudzokera kumashure pakushandisa mari yeZig. Asi vanopikisa vanoti mashoko aya anongoratidzawo kuti akundwa asi ebachi padare. Vaimbova mumiriri wemukoba North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vakadzoserwa mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address vachiti danho rakatwa nebhanga guru reRBZ rekuderera uremu hwemari yeZig kubva pa14 kuenda pa25 kana kuchienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica idanho rakanaka rinoda kutsigirwa. Asi vakawanda munyika vanoti RBZ yakakanganisa zvikuru uye yakasiya vanhu vakawanda vari pamene. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kudare reparamende kuMount Abden muHarare, vaMnangagwa vati vanhu vose munyika vanofanira kutsigira mari yeZig.
Matano akatorwa neRBZ ndeikuedza kudzikamisa mari yedu. Zvasarira isu chete kuti tiedze kuti mari iyi isapera simba. Tichatora matano ekuranga avo vanopesvedzera vanoita kuti mari yemuno ishaye simba.
Izvi hazvinei nekuti dhora rimwe chete rekuAmerica rave kutengwa nemari inosvika 40 zig pamusika mutema. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaisa parutivi zvikamu 50 kubva muzana zvemari inotengeswa zvicherwa kuti itsigire zig. VaMnangagwa vatiwo zvisinei nekuti nyika iri pasi pezvirango upfumi hwayo huri kuratidza kusimukira. Mutungamiri wenyika arumbidzawo vari muchiuto vachiti vari kubata basa rinomwisa mvura mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vabva vavhurawo zviri pamutemo chikamu chepiri cheparamende yegumi kana kuti second session of the 10th parliament, apo vakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzirwa kwemitemo yavane nguva ichingonzi iri kugadzirwa.
Pane mabhiri akawanda agarisa achingonzi ari kugadzirwa mudare rino. Ndinoti kwamuri makurukota eparamende, onai kuti mitemo iyi yapasiswa nekukasika apo chikamu chino chebasa renyu chisati chapera.
Mushure mekuturwa kwemashoko navaMnangagwa, gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa neRBZ svondo radarika, vashandi vehurumende vachawedzerwa mari yavanotambira.
Tinoziva kuti vashandi vacivil servants mawages acho anoda kufanana kukwidza. Tiri kutarisa izvozvo kuti vacivil servants vehurumende toita sei, tokwidza sei, tiri kukurukira nyanya yacho izvozvo.
Asi mumiriri wemarondera Central mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeCCC kuchikwata chinotungamirwa navaWatchman Ncube vaCaston Mateu vati ruzhinji rweZimbabwe rwakabatwa kumeso nehurumende apo vakanzi mari yeZig yakatsigirwa negoridhe.
Takanyeperwa kunzi imari iyi ndegold. Mari iyi varikutota vachitoisa mapeg vachipega pava nodira zvakangofanana naratijesta dzokera kuya kwekuti takada kuzvitarisa in the next 6 months or 8 months, vachadzoka futi vakuti aiwa ra 100.
Vanongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano Coalition of Liberal Market Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika haratidzi chimiro chaicho chiri munyika chekuti zvinhu zvakaoma.
Hapana nzira dzavairatidza kuti vane chido vamunanga kwechekuti vachigadzi vagadziridze imba yeZimbabwe yamaka moto. Aiwa tinofungira kuti kuda vanovabetsera ndo vareswa. Mamiriro enyika yedu hana kunyatsotsanangudzwa nemasolutions.
Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akaita senzara yasiya mamiriyoni evanhu vachiona chitsuku nekushaya chekudya. Vamwewo vateerera mashoko avamunangagwa vanoti mutungamiri wenyika anyanya kunongedzera kumatambudziko vachisiya kuzotaura kuti zvinetso izvi zvingagadziriswa sei. Vachipita kutaura kwavo vamunangagwa vakurudzira kubatana munyika vachiti ikodzero yemunhu wose kuchengetedza kubatana nerunyararo zvinova nhaka yenyika. Asi vanopikisa vanoti munyika hamuna kubatana vachipomera vamunangagwa mhosva yekutonga nedemo. Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa nava Jameson Timba vari mutirongo kwemwedzi yave kuda kusvika mina vapromise Mkwananzi vanoti vamunangagwa vakundikana.
Chakakosha muZimbabwe pari zvino ndechekuti pange pane utungamiriri hutsva. Hapasi kudiwa karenzi tsva, hapasi kudiwa meseji tsva, pari kudiwa utungamiriri hutsva, utungamiriri unobuda muvanhu, utungamiriri unoteedzera nekuda vanhu.
Vamunangagwa vakurudzira kuti paramende ipedze kuzeya mabhiri ose mwaka uno akaita seekodzero dzevakaremara, repersons with disabilities, rekubvisa chirango chekutongera vanhu rufu kana kuti death penalty abolition, uye remashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations amendment nemamwe. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mumiriri wemukoba North mudare paramende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedara Major Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga panze pedare iri paitongwa nyaya yemutungamiri wechikwata chebato ravo reCitizens Coalition for Change vaJameson Timba pamberi pemusangano weSADC wakaitwa munyika munanyamavhuvhu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemakurukota avo vaiti pane vanopikisa vaida kukonzera kusagadzikana munyika kunyangwe vaisapa umbowo hwacho. Izvi zvakapa kuti vakawanda vasungwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mukuzeya nezvaitika mudare nhasi tabata gweta ravachibaya vaChris Mike vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhasi vachibaya Amos Chibaya vamiswa pamberi pedare remhosva remagistrate rinonzi magistrate court kuRotten Row. Vakasungwa musi wemuvhuro mishongo irori imairi. Vakangobuda kubva kuremand prison mapurisa elaw and order akabva atongovapi ji vakataona kwauchaenda zverusununguko rwavapiwa nemutongi hapasisina kavari kutora nenyaya itsva.
Vari kupomerwa mhosva yei chaizvo?
Vakamusunga ivo vachiti kune mhosva yaakapara mwedzi yapfuura musi wa 25 June 2024 panzvimbo yeRotten Row Magistrate Court. Saka mhosva yaari kupomerwa panyaya itsva iyoyo ndeyekunzi akataura mashoko anokurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga. Ndiyo mhosva yakasungirwa. Mapurisa ndokunge vakaichengeta kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi musi wechitatu paakuendeswa kudare.
Saka dare rati kudii?
Pazuva ranhasi Chibaya aida pamberi pemutongi vaDennis Mangofi. State yanga ichimiririrwa kana kuti muchuchisi anga ari iye vachonzi Rufaro Chonzi. Saka taapiwa mukana yekuti tipe nyunyuto dzina vachibaya pamusoro pemabatiro akati nemapurisa. Tichibva ipapo ndokubva taenda panyaya yekuti vachibaya vasunungurwe vagotongwa vachibva kumba. Muchuchisi ati iye anopokana nechikumbiro ichocho chekuti vachibaya vabvekumba. Saka muferefeti wenyaya anonzi investigating officer amiswa pamberi pedare achinzi ape huchapupu hunotsigira kupikisa kukuitwa namuchuchisi nyaya yekuti vachibaya vapuwe bhel vatenge vachibva kumba. Nokudaro nekupera kwekwa zvinenge kwaita nguva nekuti yanonoga kutangwa chazvenzi tijeke zvakare mangwana.
Saka vakachengeterwa mutirongo kupi kwacho?
Kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi vanga vari muchitirongo chekuhara weCentral Police Station vachichengeterwa nemapurisa, asi nhasi nekuti nyaya yakanga kudare vabva vadzoserwa zvakare kuhara weRemand Prison. Ndokwavanenge vachibva nyaya yekuti vangapiwe bhele vanganyime inenge ichienderera mberi ivo vari muusungwa.
Gweta vaChris Mike vanhu vanhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vari kufara nekuuya kwechikopokopo chiri kutakura varwere vanenge varwarisa kuti vanorapwa kuchipatara cheparirenyatwa kuHarare. Asi vamwe vanoti hurumende inofanira kuvaka makirinika akawanda uye kuendesa mishonga nezvikwanisiro kuvanhu. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopokopo ndeamai Justina Kumwara, avo vanoti madzimai akazvitakura ayo aidaruya muroro wekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa. Nekudaro madzimai aya achange ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru.
Zvakanaka kuti hurumende achibatsira munhu anosvika fast kuhospital kubatsirwa nenguva yakanaka. Zvafadzawo chinhoiti tani chikopokopo chinotakurawo chipano.
Mumwe mugari wekuhurungwe amai Chenai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa. Asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbove mukoti kusiyakov vashaine gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda.
Saka zvipatara ngazvivandudzwe, vanhu vawane atinoti maservices vari kumusha ikoko. Kana chichinzi chipatara ngachive chipatara zvechokwadi chiine mishina, matheatre machine, malaboratory nemax-ray machine, vanhu vobatsirikana.
Vagwangwava vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa.
Kana munhu achipora anongoenda pamba pake, pane kuti munhu ava ikoko apora kwozopinza hama dzake panguva yakaoma kuti vamuite mudeme mudemo wekumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo hwekuti varwere varapwe nekukurumidza.
Ministry of Health and Child Care Air Ambulance hatibate zvikopokopo, saka iri kubudirira patingati patient airlift dzavakaita kuchinoi kana Bulawayo. Saka tingati isusu zvikopokopo zvedu it bridges yatingati geographical gaps, ensuring timely medical intervention.
Sangano reUNICEF rinoti muZimbabwe vana vanodarika mazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu kubva pavana zana rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro. Mukuru wepachipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbi chimbi, uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva. Chikopokopo chinotora maminitsi makumi matatu kuenda kuHarare, mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari. Hurumende yakatenga zvikopokopo makumi matatu nezviviri zvinokosha madhore ekuAmerica mamiriyoni mazana matatu nemakumi maviri kubva kukambani yekuRussia yeRussian State Corporation kana kuti Rostec. Asi kusvika pari zvino zvikopokopo gumi nezvisere ndizvo zvava munyika. Zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue mission. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande re WhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi like. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanobatsira vanoti vari kutsvaga vanhu zana kumahombekombe kweJibuti vanonzi vakamanikidzwa kujambira munyanza nevaridzi vengara vambiri dzainge dzakavatakura nemusi wechipiri vachibva kuYemen kuenda kuJibuti. Kusvika pari zvino kwawanikwa mitumbi yevanhu 45. Mauto eIsrael abomba zvakare nhasi muBeirut, guta guru reLebanon, achiti ari kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheHezbollah chinotsigirwa neIran. Chikwata cheHezbollah chinoti chiri kurwisana nemauto eIsrael mumadhorobha akawanda pedyo pemuganhu wenyika mbiri idzi. Israel yabombawo nemuchadenga matunhu anoti Gaza neKhan Yunis ikauraya vanhu 51. United Nations Security Council iri kukurudzira nyika dzose dziri kurwisana kuti dzimire kuita izvi uye iri kuzeya nyaya yehondo iyi nhasi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaAzaria Dube Nduna, avo vanoisa chigaro wesangano reHuman Rights Organization in South Africa, sangano rave nemakore 15 raumbwa rinomirira zvarwa zveZimbabwe panyaya dzemagwaro ekuti zvigare nekushanda munyika iyi pamwe nekusasangana nematambudziko. Vanduna avo vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7 vanoti mazuva ano basa ravo raoma nekuda kwekusungwa kuri kuitwa zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Asi nekuda kwekuuya kwaita dambudziko iri rekusungwa kwavanhu yavanoti Operation Fiela yekuda kudzinga maforeigners, zvava kuti vhiringidza mashandiro nokuti pamwe una mapepa kana una mapepa vanhu vuya vachingosunga.
Saka muri kugadzirisa sei dambudziko riri kusangana nevana veZimbabwe iri vaDube?
Pari zvino tiri bhizi kuita misangano dzemhinguri neyatinoti VFS uye neHome Affairs kuti vanhu vakatanga kuapplya mapemits awa amaasset EP vangakwanisa kuti vamawane sei, uye zvine zvinodiwa kuti vamawane, uye havangakwanisa here kushandisiwa kuti vangatorebwa dzimwe mari navanhu vanenge vachingoita sekuti vavanovabatsira bhati vasingavabatsiri. Vemapemits awa ari pamutemo here kana kuti anobvumidza here kuti vanhu vaapply kuti vavanyereziwe kwakakwana kuti chii chinodiwa kuti munhu anga achiaplya, uye mapemits anotora nguva yakareba zvakadini, vone vanomaaplyera kupi, munhu angaziva sei kuti maaplyera andaita aya ndokwase ndiwane pemiti.
Sei makafunga kutanga basa irori rekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Iri basa iri takaritanga tinokuda kuwandu hwavanhu vanobva kunyika yedu yeZimbabwe vava munomu. Pamakore adarika iyi tachimbosvika mu3.2 million. Saka takaona kuti mawandiro akaita vanhu ava pane matambudziko vanosangana nawo dzimwe nguri vari munyika isiri yavo. Zvikuru sei seSouth Africa inyika yaunoona kutiko haina kugadzikana zvakanaka, munopabwa mhosva dzakawanda, munofa vanhu vakawanda, munotsotsiwa vanhu vakawanda nenyaya dzehuman trafficking. Saka tikaona zvakanaka dzimwe nguri kuti tive nesangano rakadai kutiko kana vanhu veZimbabwe vakapinda dambudziko vanokwanisa kuti vatibate tigobatsirana navo dzimwe nguri pane zvimwe zvavanenge vasingazivi, nekuti state chitema meeting nei nehurumende yemuno muSouth Africa ingange iri social development kandi police kandi Home Affairs.
Muri kuona semuri kubudirira here pane zvamuri kuita izvi?
Ai, vari kusunga zvikuru vanhu vasina magwaro munomu. Zvinotonzisa tsitsi nokutiko pari zvino izvi zvichiroka kubatawo nepasipoti yako ine mazuva akakwana vanokusunga. Vakakubata choro une asylum yakanaka nemazuva akanaka vanokukusunga saka chinogwadza chikuti vanhu vese vanosangana matambudziko aya nyangwe vamiririri isu nemamwe masangano avazvitori serious mutemo womunhu muSouth Africa vanoita sekuti chini vane right yekungokanganisa vanhu kese inokwanisa kuvhugwekasa kumapurisa but unoona kuti haina kuyari kuinda
tichiona iko kusungwa kuri kuitwa vanobva kunze kwenyika yeSouth Africa kusanganisira vana veZimbabwe zvingagadziriswa sei
mavonero andinozviita ini zvanga zvichida hurumende yeSouth Africa yakwanisa kunyatsotarisisa kuti ione kuti iko Zimbabwe neSouth Africa neMozambique kune dzimwe nyika dzakakomberedza tinongori vanhu vamwe saka pakutsvaka vanhu vasina mapepa vasashandisa utsinye nokuti maitiro avari kuita ezvino izvi hatichaiti fanika tiri vavakidzani chimwe chandingareva ndechekuti dene hurumende yedu yekunyika yekwedu yakwanisa kuona dzimwiri matambudziko osanganiwa navana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika kuti denyika yeduwo dzime nguri yaiva neutongo dzime nguri hojekerere zvingabatsira kuti vana vakwanise kuti vadzoke kunyika yavo vasiva vari munyika yavo pano kuti vafire kana kutambira kune dzimwe nyika nekuti ndikatarisa nhamo iri muZimbabwe segore rino mvura isina kunaya munhu akabva kuna kati vadzokera kunyika kwake unoita chini kuti munhu vari pamanga vachibata bata
Chizvarwa cheZimbabwe vaAzaria Dube Nduna vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7 Vatevedzeri vevari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaTim Walz veDemocratic Party iri kutungamirirwa naamai Kamala Harris uye vaJD Vance veRepublican Party rinovabato riri kutungamirirwa musarudzo iyi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nhasi mangwanani vaita gakava kana kuti debate pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musi wa5 Mbudzi. Vaviri ava vataura nyaya dzine chekuita nezveutano, kodzero dzemadzimai, upfumi, kupinda nekubuda kwevanhu munyika, hondo iri muMiddle East paine kurwisana pakati peIsrael neIran nezvikwata zvinodyidzana neIran zvakaita seHezbollah neHamas. Mukuzeya nezvegakava iri, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo nezvegakava iri.
Debate iri ndakaruona sekunge ranga richaratidza kuti vanhu vachazotungamira vachitevedzera vaDonald Trump kana kuti Kamala Harris vakamira sei. Vanhu vanga vachida kuti vanyatsokumboonawo iwo waJD Vance kuti munhu akamboita sei nekuti ndiye munhu akambokonzera bongo zvozvo nenyaya yekuSpringfield yekuti vanhu vekuHaiti vanga vachidya kitsi nembwa. Ndiye akakonzera bongo zvozvo achitaura nezvemadzimai vasina vana. Waudzo munhu wekuti vanhu vanga vasanyanyotaura nezvake anga asati amboita debate saka vanhu vanga varuda kumboonawo kuti akambomira sei kumudaro.
Saka nyaya dzamungati makabata imi dzakabatwa nevarume ava dzakasvika kuvanhu nemutsindo ndedzipi?
Pane nyaya yesandwi kana kuti yemadzimai yeutano hwemadzimai. Inyaya yandakaona kuti ndo yanga iri pamusoro pedzimwe nyaya. Pane nyaya yavaDonald Trump yekuti iyo vanoti akahwina election ya2020 yakadzokazve. Ndingati kune nyaya yeObamacare yavakaita makakatano vavhanzi vakaonekwa kuti vanga vachiyeba. Kune nyaya yeimmigration nenyaya yeekonomi. Saka dzakati wande nyaya.
Muchitarisa matauriro akaita varume vaviri vava, zviripo here zvamungaona sekuti zvingachinja mafambiro angaite sarudzo dziri kuuya?
Kakawanda kacho zvinowanzokunzi vatevedzeri vemapresidenti havaunyanyi kuchinja maelection nekuti mavhota vanenge vatodecida kudhara. Saka hazvinyanyi kuita mutsindo stereki. Asi ndinoona nyaya yakavhunzwa nawawals kuna waJD Vance kuti saka iwewe unoti Donald Trump akahwina here election ya2020. JD Vance haana kupa pindura ipapo. Saka zvinoratidza kuti iri nyaya yedemokrasi nenyaya yekuchengetedza demokrasi. Vaya vachazovhota vanenge vari pakati maindependence havafari nemhinduro yakaitwa nawawals yekunzvenga nyaya. Saka zvinogona kuzoinfluenza result yemaelections.
Vanongora anezve matongerwe enyika varimiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa mujanja vari parunare kuTexas naEvans Ninga weStudio 7. Yava nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio baba wevanhu baba chinogurei ndiri kuti inini opa muchinguri akabuda Minister of Defense achipopota chaizvo kupopota kupopotera vana veZimbabwe kuti sei muri kutuka zigi muri kushora zigi asingade ngaabude ko vanhu vaita seiko uye Minister weDefense unoenda kuzomira kufinance kuti zvidiko amuchaziva zvamaakuita kavana opa amusiri mashungurudza vanhu muchiupisa vanhu muchisunga vanhu here vanhu veZanu PF muchirumisa vanhu nembwa muchivharira vanhu nenyaya yezigi raita seiko maakungoita hash chachiki pese pese takakuudzai kare vanhu veZanu PF kuti amuchagoni kutonga zigirenyu iro vamunangagwa torai zigirenyu state house rapa
tinoona pwere dzichiita mahumbwe dzinoumba mota yevhu iyo pwere ndiye inenge yakuti kinga mota ndozviri kuita vakadhinde zigi mari yacho iyoyo diki iyo denomination diki ye50 cents iyoyo ukaibata kudai kuipeta kekutanga kechipiri yatotsemuka inenge blot paper inhumbu yabva pa6 months muri sirias here kuti nyika ingadhinde mari every 6 months ndiani ari kuzviita pasi rino
pastudio 7 masora sehamadi vateereri ibaba b kutaura chokwadi chaiko chaiko mukanatsokuzoonaka matauriro anoita vanhu vezano vanotoita sokutoti hurumende ndeyavo nokuti chese chavanotaura vanongotaura kuti isu vezano iko zvino uno vari kitenharo nezigi rakadonha ravanotoona kitenharo nemombe yaora kutaura kuti aichamuka yofure bundu zvinoreve izvozvo zviri kuite zano zano zivai kuti muri kudhila navamwe vanhu vasiri vezanowo saka munofanira kuti munzwire vanhu tsitsi
makadiko vajonga kandimire uyo varonzi farai marapira zvaari kutaura izvo ndezvamugoti matsuru chero akada kuri kumanikidza kuti zigi hakuna kwarinoenda asi ratodhakwa rapera simba iye waya asingatambiri zigi anomanikidza veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo kuti vatambire zigi mari yavo yavakagadzira vachipembedza izvi neyapera simba zvavo zvokunyepa izvo ungajute zvimwe kana kuriga zvimwe but economy yacho yakarigika.
Kazuwai vana veZimbabwe, kazuwai. Vana veZimbabwe tikasangwarira apakapa. Tabva tavharirwa kumashure nekuti vakomana avo vezano ava kazvavakuita manje vakuchitoona kutoti nyika yakutoita kunge yavo. Vauraya maopposition ese anga akasimba. Akutsvaga rwengo kuti isusu tichimaka kana kumaka chamisa. Macomrade, akuchiita opposition macomrade.
Ndambotaurawo nezvepamusoro pevarumavo vanozviti tiri maeconomist vakaita sana Prosper Chitambara naiva vanozvititisi vana mapanga mazano veRBZ vana persistent gwanyanya dai vangotaura chokwadi vachiudza mukomana kuti kureva kuna murambwe kuti murambwe nyaya yezigold iyo yavari kuramba vachida kuramba vachiita nezvayo ngavangotaura chokwadi kuti mukuru ngatisiyanei nazvo musafadza munhu nenhema vakomana maekonomisti aya ndiwo vari kunyanya kutiuraya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Kana muchida kutumira mazwi enyu shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvedanho rehurumende rekuderedza nezvedanho rehurumende rekuderedza uwandu hwemari yekuti munhu akwanise kubuda nayo munyika kubva pa10,000 kusvika pa2,000 chete. Tichatarisawo mashoko ava munangagwa mudare reparamende nhasi nemamiriro akaita zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kumfumfu 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa uthi ibhanga elikhulu lelizwe ele RBZ lenza kahle ukuyisa isisindo seZimbabwe Gold Zig.
My government ingakuya with those initiatives. Amayouth amaningi are going to enjoy the initiative.
Uhulumende uthi usezaqalisa ukunikeza abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhahlanyezwa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lenza kuhle ekuwiseni isisindo seZimbabwe Gold Zig ngesilinganiso esedlula amachumi amane ekhulwini esithi kumele umuntu wonke emukele imali le esilenyanga ezinhlanu isetshenziswa elizweni. Kodwa baningi abasola okwenziwe libhanga leli lanxa uhulumende esithi ulakho ukwengeza iholo lezisebenzi. UTobias Mutsingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnangagwa wethu le amazwi la namuhla edalele ePhalamende eMount Upton esethula umbiko wakhe wezomnotho, ezombusazwe lokunye oweState of the Nation address.
Amanyathelo awathathwa iRBZ ayancomeka kakhulu ngoba azama ukuqinisa imali yethu, yikho ngisithi umuntu wonke nje kumele awasekele.
Umnangagwa uphinde wathi umnotho welizwe uthuthuka kahle loba nje abathengisa iZig emnkambo wensitha abesithi idola elilodwa elemelika selithenga amaZig angamachumi amane 40 Zig. Emnkambo wemali osemthethweni lithenga amaZig angamachumi amabili lane. Esanda kwethula amazwi akhe, umphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe, umnumzana Mthuli Ncube, uthe izisebenzi zikahulumende zilakho ukuthola iholo elengeziweyo kulandela ukuwiswa kwesisindo seZimbabwe Gold.
Siyakubona sibili ukuthi ukukhwela kweZig lentengo yinto ehlukuluza abantu. Sizazama njengohulumende ukuthi hatshi silungise ekwenzela ukuthi khona ama-wages, imiholo ithuthuke. Abantu bancediswe kesi ukukhangeleyo abasivu 7th. Ngikhuluma nje siphezukwa indaba yakhona ukuthi isithi sithuthukise elakuzena imiholo yabantu. But konke esikwenzileyo ikuzama ukuthi siqinise imali yethu.
Kodwa abaphikisayo bachothoze okwethulwe ngumnangagwa besithi ubekhuluma angakwaziyo. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli selinye icele lebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, uthi umnangagwa usenga ezimithiyo.
Akudaba zalutho ngoba akulanto ezaphuma. Okuqakathekileyo ikulungisa uhlupho olukhulu elizweni oluyihlupho lweleadership engekho esikhundleni okusemthethweni.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho njalo ekhokhela inhlanganiso eCommon Market for Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya, uthi umnangagwa ukhonone ngezinto eziningi kodwa akuphumanga mgceke ukuthi indubo lezo ezikhangelane lelizwe zizalungiswa njani.
Umumo welizwe esikule lamhlanje eZimbabwe kayikawuphumanga uchasiswa kumbe kusukutshengisa ukuthi ama-solutions akhona uzathathaphi futhi yiwaphi ama-solutions akhona.
Enye njalo ingcwethi ecubungula ukwenzakala elizweni esebenza kunhlanganiso the African Cause Trust, umnumzana Elton Ziki, uthi abantu akumelanga belahle ithemba ikakhulu emalini yohlobo lweZig.
Indaba ze-free market economy umngameli uyakuzwisisa. So siyabona ukuthi izinto lezo zizanceda ukuthi iZig ibe namandla.
Ibhanga le-RBZ lawisa isisindo seZimbabwe Gold kulandela ukukhalala kwabaqondisi bamavinkili amakhulu abathi balakho ukuvala amabhizimusi abo uma uhulumende ebabamba ngamandla ukuthi bethengise impahla ngemali le. Izik yaqala kusetshenziswa ngomabasa ngenyezi imali ezethulelwa uZulu eZimbabwe phezulu kwaleyo eyake yaba semphakathini kusabusa owayengumongameli umoyi uRobert Mugabe. Amabearers checks, amabond leyinye imali eyayisetshenziswa elizweni yalahlelwa kachana ngoba yawa kakhulu isisindo. Kusukela ngomnyaka ka-2009 kwasetshenziswa idola leMelika, kodwa uhulumende webandla leZANU-PF wathi akumelanga ilizwe lingabi le mali yalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngolunye udaba, umnumzana Amos Chibaya okucelele CCC elikhokhelwa umnumzana Jameson Timba umiso emthethwandaba lamhla eHarare wetheswa icala lokutshotshozela uDlakela. Iqwetha lakhe umnumzana Chris Mike uthi umnumzana Chibaya kuthiwa wayetshengisela phandle komthethwandaba eHarare ngesikhathi kuthoniswa amacala ayesethiswa umnumzana Timba labanye bakhe. Ababotshwa bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child emzini wakhe eHarare. Umnumzana Themba labanye bakhe sebelenyanga ezintathu bevalelwe eRemand Prison. Uhulumende uthi abantu abalambayo emadolobheni abafika izigidi phose ezimbili 1.7 million bazanikwa imali yokudla kunsukwana ezilandelayo phansi kohlelo lwe-urban cash transfers oluphethwe luhlangothi olubona ngeswelo zikaZulu olwe-social welfare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethulwe izolo ngumnumzana Julai Moyo, umphathintambo wohlangothi lolu kusanda kwenziwa umhlangano wamalunga edayele cabinet eHarare. Umoyo uthe sebeqalisile ukufaka imali kubomakhalekhukhwini balabo abazanikwa imali le bebambisana leNet1. Kavezanga ukuba bakhethe njani abantu laba, njalo umuntu munye ngamunye olambayo uzanikwa malini.
The ministry is now transferring all the
ugatsha lukahulumende solulungisa inani labantu esesibakhethile ukuba bathole ukudla.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Jennifer Mswere, umphathintambo obona ngokwethula kwemibiko othe uhulumende ulokudla okunika abalambayo emaphandleni lemadolobheni abafika phosa izigidi ezilitshumi 9.2 million. Uthe kusiyafika ekupheleni kwenyanga edluleyo izinduna zonke zanikwa ukudla okuyisilinganiso samathani amahlanu 5 metric tons ezigabeni zabo. Phezu kwalokho, phansi kwehlandla lesibili sokunika uZulu ukudla, umswere uthi uhulumende usenike abalambayo isilinganiso samathani afika phose inkulungwane ezisikhombisa 69,000 metric tons.
Cabinet received the report on the food deficit mitigation strategy.
Uhulumende uthole umbiko ngokuswelakala kokudla elizweni kanye nenani labantu asebethole ukudla.
Umphathintambo ohlangothi olubona ngokukhitshwa kwembiko umnumzana Jennifer Mswere uthe uhulumende usezaqala ukupha abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni esithi lokhu kuzakwenziwa kungelani lamabandla ezombusazwe. Abalambayo abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathe kuyabongeka okwenziwa nguhulumende, kube labanye abathi kabakutholi ukudla lokhu. Umnumzana Robert Sinyoro uthi umangoye selala eziko, ngakho-ke bafisa ukuncedwa nguhulumende.
My government ingabuya with those initiatives. Ama youth amaningi are going to enjoy the initiative.
Kodwa umnumzana Darlington Matakura ohlala eMasingo uthi kabaka kutholi ukudla okuholiswa nguhulumende.
Asikhulu simo ward 17.
Thina kuward 17 siswela ukudla egoromonzi osekuthiye abantu bethwele nzima.
Ingcitshi kwezomnotho okunhlanganiso ye-Economic Forum of Zimbabwe, umnumzana Mlungisi Sibindi uthi kumele abantu bengabandlululwa ngamabandla abawasekelayo ngesikhathi benikwa ukudla kukahulumende. LeZimbabwe lidinga amabhiliyoni edlula amathathu amadola eMelika 3.3 billion eyokuthengela uZulu ukudla lonyaka ngesikhathi sesimo esesabekayo. Kusenjalo, uhulumende uthi kukhangelelwe ukuthi lonyaka iZulu liza kuna ngcono kulanyaka enye, ngakho-ke abalimi kumele belungiselele ukulima. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithemba ukuthi inyathelo likahulumende elokubhalisa wonke umuntu olambayo ukuthi abelwe ukudla lizaphumelela ngoba labo okuthiwa abalabantwana abasebenza kwamanye amazwe bavame ukuvalelwa phandle kwalolu hlelo. Umnumzana Witness Sikhulu Khumalo, councillor weGcobohholo eCholocho, uthi phose yonke imdeni ayivunanga kuwadi yakhe njalo ayitholi usizo olweneleyo lwabasebenza kwamanye amazwe.
Sizonanzelela ukuthi wona lunyaka esikuwona sinesimo esikhulu esesomiso. Lokho kulethe ukuthi bekuvese kunodubo olukhulu olwamanzi. Kodwa ngokungani kahle kwezulu kwenze ukuthi uhlupho lwamanzi lube into eluhlupho lungaphezu kwayo yonke into ongahle uyicabanga. Ngoba izifuyo ezikhona azinamanzi, abantu ngabanamanzi, izinyamazana egangeni. Yes, thina sakhele duze neWange National Park, sinabondlovu, sinabompisi, sinazo zonke nje iy'nyamazana ongahle uzicabange, nazo zethembele kulawo manzi kawekho.
Sesikhuluma ngesomiso-ke, ungasichasisela ukuthi kuyini okwenzakalayo njalo kulo sizo olutholakalayo na?
I-social welfare iyazama ukuholisa abantu, kodwa-ke uma ingabe iholisa, kuholiswa abanye, kuholiswa wonke umuntu. Ekubeni kathi thina njengokhansila ka-Ward 1 ngiyakunanzelela ukuthi wonke umuntu kulo ujekelele ukuthi isifiso sethu nomthandazo wethu kubona be-social welfare nakuzona iy'nhlangano ezizimele ngabe ziyakunanzelela bonke kusukela komdala kuze kuyofika komncane baphakathi kwendlala babhalise bonke abantu kungabi nomuzi ozoshiywa. Ya, ngoba uma kubhaliswa kuyake kukhethwe kunanzelela ukuthi maybe kushiye kugogothile ngoba abantu abakhe maybe bangaphesheya kwelizwe, abanye babe bese-South Africa, abanye bese-Botswana, abanye besume kuma-UK or any part of the world. Kodwa unanzelela ukuthi ukuphuma kwabantwana besiya ngaphandle kwelizwe akusho ukuthi kuyasiletha lapha isinkwa ekhaya. Ugogo lo noma umzali lo noma ukhulu lo usala ephakathi kwendlala. Sinamahunter afana nabo umathupula hunters, uyancedisa ezikolweni ezifana ne-Ward 4, Ward 3, Ward 1. Ezakhele i-concession yakhe lapha ahunter khona, uyakufaka ukudla ngaleso sikhathi uma kutholakele. Bese siba naye futhi ofana no-Lord Hunters, uyazifaka kulezo zikolo eziyobe ziye zaba nenhlanhla.
Lo mnumzana Witness Sikhulu Khumalo, ukhansela ka-Ward 1 eCholocho, obexoxa ecingweni ekhona le eGcobohholo line eCholocho. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lithi lizaphindisela kulandela ukuhlaselwa ngele Iran ngamabhomba ohlobo lwama-missiles afika phose amakhulu amabili, i-118. Abezindaba be-Reuters babika ukuba ele Israel lithi lizazivikela ngendlela zonke njalo lilakho ukuhlasela kwele Iran. Kodwa ele Iran lithi lizajezisa kabuhlungu ele Israel lingahlasela ilizwe leli. Ukwesatshwa ukuba amanye amazwe alakho ukungenela impilo. Kudingwa abantu abafika ikhulu elwandle eduzane ledolobho leJibhoti kwele Chad, lapho kulabathwala iziphepheli ababambe ngamandla bezama ukuya kwamanye amazwe abedlula amakhulu amathathu ukuba beqele elwandle. Abahlenga abantu bathi kabakwazi ukuba kuyini okwenza abantu laba babanjwa ngamandla ukuba benze lokhu bona besiya kuzwekazi le-Europe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, abasekeli ababili abancintisa kukhetho lukamongameli weMelika, umnumzana Tim Walz lomnumzana J.D. Vance, bangqikelene kungxoxo mpikiswano iqhotsho izolo ngumsakazo we-CBS bachiyana ngemibono kwizinto ezimqoka ezithinta impilo kaZulu. Untungameli inkomo we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ababili laba bathinte indaba ezichiyeneyo ezifana lokusungula imisebenzi, ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana, ikakhulu elokuthi bakhiphe izisu, kanye lodaba lwabantu bokuza abangena eMelika bengelamaphepha. Abancintisa bephambili kukhetho lukamongameli besekelwa ngababili laba ngomnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans osekelwa ngomnumzana J.D. Vance, lo nkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats njalo osekelwa ngomnumzana Tim Walz. Ekhuluma ngodaba lwabantu bokuza, uVance yena othi abantu abavela kwele Haiti bantshontsha omangoye babanikazi lezinja besidla edolobheni leSpringfield e-Ohio, uthe uZulu weMelika usethwele nzima ngokuswela izindlu zokuhlala ngoba sezithathwa ngabantu abavela kwamanye amazwe abangelamaphepha. Uthi imbangela yimithetho kaKamala Harris lomongameli Joe Biden emibi.
You've got housing that is totally unaffordable because we brought in millions of illegal immigrants to compete with Americans for scarce homes.
The imbadalo yerenti iyadula ngenxa yezigidi zabantu bokuza abangela maphepha abathatha izindlu ezivele zisilela.
Evikela unkosikazi Harris, umnumzana Walz ukulandule lokhu esithi uVance lo Donald Trump kumele bachiye umkhuba wokugcona abantu bokuza bebethesa amacala abangawadalanga. Uphinde wasola uTrump loVance esithi kabahloniphi amalungelo abesifazana ngoba besekela imithetho ebavimbayo ukuthi bakhiphe izisu nxa kulesidingo.
How can we as a nation say that your life and your rights
singatsho kanjani njengelizwe ukuthi impilo yakho lamalungelo akho agoqela ilungelo lokwenza okufunayo ngomzimba wakho?
Umnumzana Vance ukuvumile ukuthi ngempela amalungelo abesifazana aphathelane lempila kahle yabo kumele ahlonitshwe. Kepa uthe ilungelo lokuthi bayavunyelwa yini ukukhipha izisu kumele libe ngumlando wezabelo athi uhulumende wezwe lonke. Ukhuthaze njalo uZulu ukuthi avotele yena lo Trump ngoba bezaletha intuthuko. Kodwa uWance uthe ababili laba balakho ukubuyisela ilizwe emuva bengakhethwa. Ngokunjalo uthe uZulu kumele akhethe yena lo nkosikazi Harris abe ngumongameli. Ingxoxompikiswano yayizolo ibingela kuxokozela okube khona kwekaTrump lo Harris kunsukwana ezedluleyo. Kutsho olandela izombusazwe weMelika umnumzana Tim Moringayi yena othi uVance nguye onqobileyo.
Bekungela kuthethisana lokukhuluma phezulu komunye. U-J.D. Vance ubuye e-prepared and he showed ukuthi he's a skillful debater. U-Governor Walz, hayi, ngathiwa it was his first time in a major outing.
Ukhetho lweMelika luzaqhutshwa mhla ka-5 ngenyanga ezayo, lapho abantu abazakhetha khona umongameli omutsha phakathi kukankosikazi Harris lo Trump yena oseke waba kulesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel
channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho vyo endebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zithi zikhathazeke kakhulu ngendlela uhulumende womanyano aphatha ngayo abantu bokuza ngesikhathi efikisa insuku ezilikhulu ephethe intambo zombuso. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Umgcini ihlalo wenhlanganiso yeZim imbokodo elwela amalungelo abesifazane kakhulu abeZimbabwe kwele South Africa unkosazana Victress Matutu uthi kulusizi kakhulu ukuthi uhulumende womanyano usuke waqakathekisa ukuzingelwa lokubandlululwa kwabantu bokuza wasekwenze impilo yabala maphepha labangelawo yabanzima kakhulu.
Bakwena abantu bakithi bayabotshwa kakhulu, bayavalelwa, bayagwetshwa izinyanga mpela ezimbili kusiya kweziyisithupha. Emsebenzini lapha sokunzima abantu abaningi abasasebenzi kuvinjwe ukuthi umuntu angachatshi umuntu ongela maphepha. Lalabo abantu kade besizwela besichatsha singela maphepha abasachatshi manje ngoba sebesesaba ukuthi bazabotshwa.
Wesifazane weZimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi selokhu kwangena uhulumende womanyano sebephenduke omabonwa babulawe kukanti bebekhangelele ukuthi uhulumende womanyano uza kwenza kube ngcono ukuthi bathole incwadi zokusebenza kwele South Africa.
Okwenza futhi njalo singabi lawo amaphepha afanele, ama-passport ayadura. Uku-apply i-passport manje eZimbabwe 5,000, nxa ungelayo awuyenelisi ukuthi u-apply le-passport.
Umnumzana Lane Simlilo, umgcini ihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe, e-Progressive Zimbabwe Foundation, uthi indlela uhulumende womanyano aphatha ngayo abokuza isibachiye bethithibele.
Besicabanga ukuthi uhulumende lo bombani uzokwakha isizwe babonise ama-Africans ukuthi baba united nabantu base-South Africa. Pho engathi sibona sokukhona ukuhlaselwa thize kwabantu bokufika behlukunyezwa engenelwa nasema-church.
Omunye njalo owesifazana weZimbabwe laye othande ukuthi igama lakhe ligodlwe uthi bakhala ezimathonzi kuhulumende womanyano ukuthi abasize abaphe lamaphepha asebawabotshelwa emini lebusuku.
Isicelo sokuthi kuze abantu bezokwazi ukuba nama-passport and sifakelwe ama-permit khona nalaba abagangayo kuze bezokwazi ukuba bamba easy.
Kodwa-ke uhulumende womanyano yena uthi akabuyele emuva ngenhlelo zakhe zokuqinisekisa ukuthi wonke umuntu ongena lokusebenza kwele South Africa wenza lokhu ngokusemthethweni. Esethula uluhlu lwalokho okwenziwe kuhle lugatsha lwakhe ekhasini lohlangothi lwendaba zasekhaya ku-X, umnumzana Leon Schreiber uthe ukwengezwa kwenhlelo zokuqinisekisa ukuthi imithetho yokungena kwabantu elizweni iyalandelwa ngezinye zezinto lolugatsha oluzincoma ngazo. Langamazwi agcizelelwa ngumphathi intambo ogatsha lwezemisebenzi unkosazana nomakhosazana Math, yena othe baza kwengeza iziphathamandla zalolugatsha ezihlola amankampani kugoqela lokuthi abasebenza kuwo balamaphepha zisuke kunkulungwane ezimbili 2,000 labor inspectors zibe kuzinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 labor inspectors. Izizalwane zeZimbabwe zithi lokhu kutsho ukuthi impilo yazo kwele South Africa imnyama emuva laphambili. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Sakuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Sanibonani zihlobo zami, sanibonani balaleli beStudio 7. Mina ngingomunye wabalimi. Ukuthi njengoba silimile nje ngolwe nxa sifaka bakithi imali yethu asiyiphiwe ngesikhathi. Amabele ethu kangena hla 21 days lisibhadala ukwenzela ukuthi lathi sibone esikwenzayo. Athi sizwa kuthiwa farming is a business. Nxa i-farming iyibhizinisi ngizathi sengifaka amabele ami ngihlale inyanga eziyi-10 ingaphiwanga imali yami, ibhizinisi yami iyakuhamba njani? Ngoba siyancenga kakhulu ngoba thina njengabalimi sihlala emaphandleni nonyaka indlala. Uhulumende uyakhuluma ethi akula muntu ozalamba eZimbabwe, thina kasiphiwe ukudla yibona abaphethe uhlelo lokudla. Bathi thina siyalima ngapha, lina esilima kini lingasibhadali futhi imali zethu kathi thina singabanga.
Injani basakazi, injani basakazi, ayi siyaphila basakazi, ayi siyabonga kakhulu indaba esinikeza zona. Isithandathu ukuthi athi sikhuthaze lapho ngathi kuhanjelwa khona emuva esigabeni zethu emzona elupane le 52 lapho engiqhamuka khona. Sinesibhedlela sethu esikhulu abadumdlanguzi, asinamanzi but yabona manje nangwa kethengana le moto ningizana le ndulo jana ne moto ningizana le ndulo nokuthi manje ngakuya khopi itrack eliwani ngambe lebhora lenzele ukuthi inkomo zibe zithola amanzi bethi abantu bebethola amanzi ezibhedlela zithola amanzi but kwazi ukukhopa imali enikezele ezo ndulo uyabona nje indaba zazo lezo nduna lezi ngazo zithanda kuphela ukudibela kuphela zithanda ukuhamba zikhuphiwe kuthi ecabangele ukuthi umakhelwane akuwucele ucele ukudla kwakhe naw ulala kwambe engadlanga laleyo ndlu dlala ingela kudla
zilubone Studio 7 hayi khona kuyaphambuka izinto abantu singakhuluma isithi thina lokho kubotshwa kwabantu kubuyele e-Government of National Unity bekuvele kukhona last year abantu bebevele begijinyiswa ama-green bomb wapasa umthetho okokuthi ama-green bomb abantu abagqoke green kodwa sekufanele behambe besetsha abantu bekumisele emgwaqweni bekubuza ibhasi emgwaqweni kwakuvele kukhona kodwa kuba wesi kuqalise last year amavoti athe efika vele atholele okokuinto kukhona okunye-ke ma ufuna ukuba lisela njona lo ndoda ozibiza ethi ungudokotela uqala ukugraduate khonale ehhofisini yezanu p f uthi wena ungowezanu ubususiphuma-ke le degree yokuthi wena uyinyanga inyanga leyo isitshintshi inyanga isiba yini iyi-traditional healer ebisisiye sibhedlela ithi hhayi ndisitula ukutonga ngudokotela kathi yena ufanele ukuthi ebhuhera ayelapha yena usezenza udokotela ayisodokotela nayi-traditional healer
Ngilele Studio 7 njengoba sebevule ibhizinisi lamapasipoti egod ma kufika isikhathi sabavoti bazohambisa yini ama-ballot paper ukuthi labo bantu bavotiwe kulelisi lowo mbuzo lo sicela ukuthi bewuphendule libizele abantu bezalo besiphendule lokho ukuthi ma kufika isikhathi sabavoti bazohambisa yini ngoba manje bacabangela ukuthi abantu laba bafuna amapasipoti ukuthi kuyavotwa abasoze beyokucabanga ukuthi labo bantu babahambisile amaphepha okuvota
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanile lakho ukusithumela yena imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Live talk lamuhla uhlelo lwabadabuka kwamanye amazwe. Kwabadabuka eZimbabwe kodwa behlala kwamanye amazwe sixoxa ngokuwa kwesisindo sezika. Ngakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ibhanga elikhulu lelizwe leRBZ lenza kahle ukuyisa isisindo seZig. Uhulumende uthi usezaqalisa ukunika abalambayo imali yokuthenga ukudla emadolobheni. Sixoxe njalo lo councillor weGcobohlo line eCholocho ngaphansi kwenduna uTate Gulu esithi lelo lingaba linyathelo elihle ngoba abantu bayalamba njalo labo abangafakwayo kuhlelo lukahulumende ukuthi behole ukudla bathi ngoba kuthiwa abalabantwana abasebenza emazweni kwesinye isikhathi ababathumezeli lokho kudla. Sizwe njalo udaba lokuthi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhahlanyezwa nguhulumende. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.